Pari zvinezvi tiri kuita bishi tichimhanya mhanya kuti tinge tigadzisa nyaya yemvura. Dambudziko riripo panyaya yemvura ndechekuti nderekuti mari yekutenga machemicals yakuwandisa nekuda kwekudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Pataishandisa mari inoita 3 million tichiri pa1:1, iko zvinezvi takuda kushandisa mari inoita 45 million RTGS kuti titenge madhora ekuAmerica mashoma shoma anosvika 2 something million kuti tinge tichitenga machemicals. Chanyanyonetsa ndechekuti hatisi kuwana rubatsiro kubva kuvanofanirwa kunge vachitibatsira vakaita sereserve bank rwakanyanyisa kuti tinge tichitenga machemicals anopedza mwedzi mitatu zvinodikwa zvaisimboitika. Pari zvinezvi tinogona kuwana mari shoma shoma ekuAmerica inotenga machemicals emazuva mana, 4 days. Patinopedza 4 days ipapo tinenge takusungirwa kumhanya mhanya, ende munoziva mamwe machemicals acho haatengwi muZimbabwe, anotengwa kunze kwenyika. Mune makutuma vanhu neusiku masikati barira mhanya kuti munotenga kwaanogadzirwa ikoko, dzimweni dzenguva munosvika kusina. Saka hazvichesina kurongeka sezvazvaive. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti mitengo yemvura yacho semabhadharirwo ainoitwa nevanhu yamitengo mushomanana isingachakwanisi kuwana ikabatanidzwa ikaita simba rekuti itenga mari yekuAmerica.
Vagari vanotambira here zvamuri kuvaudza uye vanonzwisisa here?
Vagari ngavanzwisise kuti madhamu ati kutaura kuti tinopa mvura nawo aya akava kwakare 1952. Saka izvozvi ndanga ndichichema kuhurumende kuti dai mavaka kunzi Musami nemuda dams kuti tinge tichibatsirana. Harare yaremerwa zvisingamboiti zvekuti pari zvinezvi tinopa mvura zvimba tinoipa mvura padimba bandiko re snake park apo tinopa zvemvura ana Gromonzi pabandiko rana Caledonia uko, tozopa mvura kuchitungwiza, tozopa mvura kuNorton, tozopa mvura kuRua nekuEpworth nesuwo zvakare muHarare. Ende vazhinji vari kupuwa mvura iyi kubhadharawo kwavo kunonetsa. Kuti tivanyime tinosvika kukonzera zvirwere. Saka dambudziko ratasangana naro nderekuti takombwa papoto yaakuita diki. So kubva 1952 kusvika nhasi zvinonyadzisa kuti hapana chivakwa chitsva chakaitwa nesu chinoita kuti vanhu vedu vawane mvura pari zvinezvi. Ingoitarisiro chete kukanzuru dai yati pamvura, asi mvura iyi yashoma inosungirwa kuva kwaimwe madhamu matsva.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Ndinokumbira kumaMPs edare muparlamendi ZANUPF neMDC nevamwe vose kuti yanguva yekubatana kuti musapasise bhajeti muparlamendi rinenge risina mari yekuvaka madhamu matsva nekuti munourayisa vanhu. Zviya zvekuheklana nekuita mafanizi muparlamendi mbosiyai zvinhu hazvichisina kumira zvakanaka. Tinoda kuvakwakuva kuti kudhamu rivakwe rekunzvi nemusami nemuda madhamu matatu iwayo avakwe. Mukangopasa henyu bhajeti muchifunga kuti kanzuri ichapa vanhu mvura nemafanizi aya anoitwa muparlamendi hazvichisina kumira zvakanaka baba nhiya. Ngatishandei pamwe chete tigadzise dambudziko iri.
Vagomba, kana makatarisa nyaya iyi kuti yava nenguva akareba chose ichinetsa, zvino vanhu voita sei? Hongu tinonzwa kuti munokumbira kuti hurumende dene yadari dene hurumende yadari, asi pari zvino vanhu havana mvura vari kunetseka. Zvoitwa sei kuti vanhu zvivaitire nyore?
Iya, pari zvinezvi takagadzira mabhauzazi anosvika 20 ekutora mvura tichiendesa nzvimbo dzakaomerwa. Zve takaisa mari parutivi yatiri kuda kumhanyisa kutsvaga atinoti mamobile and modular treatment plants ekuti tinge tichisungiridza tinenge takungotsvaga kuti pane mvura ndepapi tonosungirira chinhu ichocho chogenerata mvura topa vanhu. But zvese izvozvo mazano aizvozvi atingati short term. Chokwadi chacho chacho ndechekuti long term strategy yedu inosanganisira kuvakwa kwekunzvi nemuda nemusami dhemu. Ende izvi zvinhu izvi zvandiri kutaura izvi zvinhu zviri muzvinyorwa zvakasosiyiwa nevarungu muma 1979 kuti kana tichienda mberi ngati gadzirisei asi hasati zvagadzirwa saka zviripo ndezvekuti ndichatsvaga minista wemvura vaperenzishiri ndichataura zvakare naminista wedu waJulai Moyo kuti timboita water conference yekuti tiri papi inouya maMPs vemari mainjiniya vese munhu ari muHarare ari concerned neupenyu hwevanhu anokoshesa kurarama kwevanhu ende anokoshesa kuti kurarama kwevanhu kunoda mvura toita meeting iyoyo yatichaparura zvikamu zvine chekuita kuti iwe uchaitei inini ndichaitei tosiya nyaya yekungotarisira kanzuri chete izvo zvimwe zvezvinhu zvacho pamutemo zvisingaitwi kukanzuri zvichiitwa kumabazi ehurumende.